singathi ndiyayaya ndawona yawanyaya kuthora inyaya ze kuti vati vo mabanks ati afana kupatsanura avari kuti iwo RTGS nebonds kwoita maakaunti akadaro kwoita maakaunti eforeign currency kana kuti maus dollar. Ndinoona richizova dambudziko kana kuchinorangarisha vana vezimbabwe zvakamboitika 2008 kusashanda kwemari dzedu, asi ndo announcement huru yandiri kuona yaitika iyoyo.
Mungatsanangura here kuti zvingafamba sei, nekuti pari zvino nyika iri kungoshandisa US dollar, ndo mari iri kuwanikwa mumabhanga evanhu. Vanhu vangazvitarisira sei kuti maakaunti avo angazopatsanurwa kuti yaakunzi RTGS foreign currency account?
Ndo zvataiziva, asi iwo zvavata kuda kuedza kuita ndezvekuti kune vanhu vaya vanotumirwa mari kubva kunze kwenyika ndo achange akunzi maforeign currency accounts, kana kuti vanodhipozita foreign currency maus dollar achona chaiwo chaiwo mumaakaunti mavo. Saka idzi dzedu dzinongotendererawo mumadandemutande ndo dzaakuzonzi RTGS. Zvira kuti salari yemunhu inenge iri RTGS bond, asi kana ari munhu anoshandirawo masangano ekuti vanenge vachimutambirisa nemaus dollars ndiye anenge ane foreign currency account. Saka vanhu vazhinji tinongoti vanhu vazhinji vane maaccount atanga maRTGS bond kubva musi wa 15 October. Then kana vakawanawo $2 $3 yavo ndo inenge yava kuzovhurisa account inenge yakunzi foreign currency account.
Kuuyawo nyaya yatiri kunzwa yekuti vanenge vachipinda munyika vekunze kunge vachishandisa mari dzekunze foreign currency,
kune kwazvinokwanisa kuitika zvikuru sei kunenge kuchigara vanhu ava kwakada kuita sekumahotera. Asi kana munhu adzika paairport andione vachikwanisa kunge vachiziva kuti uyu munhu uyu ndewekunze kwenyika, uyu munhu uyu ndewemunomu, asi zvichakonzera kuti kutenga nekutengeserana kwemari kusapere, nekuti zvinenge zvaakuitika ndezvekuti kuchaita vanhu vanenge vachibatsira vanhu ava kutenga nemari dzemuno shoma iye achitora foreign currency achitengesa pamusika mupera.
Vari kutarisira kuti upfumi hwenyika hungangokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana. Munoona zvichiitika here tichiona kuti zvishoma zviri kubudiswa nenyika zvinotengeswa kunze?
Ivo vari kutotarisira kuti upfumi hukwire nezvikamu zvitanhatu nezvidimbu zvitatu kana 6.3% kusvika gore rinenge rakupera. Handioni zvinhu izvozvo zvichikwanisa kuitika.